chirongwa chinonziziso iliso. Chirongwa ichi chinova yatingati yapa chirungu platform kana kuti an application yekuti inobatsira kuti vanhu vakwanise kuripota kumbunyikidzwa kwavanenge vachiitwa chero kwavanenge vari mumativi mana enyika. Mukana wekuti kana paine munhu anenge aona zvakaipa zvinenge zvichiitwa anokwanisa kutumira message kana kutumira mapicture kana kutumira tsanangudze ndanyimwa chibage nekuti ndanzini handisapoti musangano wakadai wakadai. Saka ndo chirongwa chinonzi ziso chakaparurwa nezuro muguta reHarare.
Saka chirongwa ichi chinechi chichishanda mumatunhu api tichiona kuti Zimbabwe inyika hombe?
Chirongwa ichi chichange chichishanda kwese, ungave uri kumurambinda, ungave uri kwamudzengerere, ungave uri kudotito. Chirongwa ichi chinongoshanda. Ziso chinokwanisa kushandiswa zvisina basa kuti munhu ari kupi. No matter where you are muZimbabwe, unokwanisa kushandisa application iyo yeziso.
Saka munozoona sei kuti zvamatambira ichokwadi kana kuti manyepo?
Tine vanhu vanokwanisa kuitawo 46 vakabva kumativi mana enyika vatinotiwo mamonitors kana kuti mbongorori dzezvinenge zvauya kuplatform. Saka chinoitika ndechekuti mbuya wangu kwakitsiya tota vakambunyikidzwa vanokwanisa kutumira kana text message kuziso. Tine manhamba atichange tichishandisa muZimbabwe eziso kana kuti munhu angona enda paintaneti. Saka pakasvika shoko rekuti kwakitsiya tota kune kumbunyikidzwa kwaiitwa vanhu, tinotori nevanhu varikoko kumativi mana enyika vanoenda vonoita yatinoti verification, voita verify kusecretariat. Tine secretariat iri muHarare iri fully monitored. Ndo vachange vachitambira mashoko anobva kunzvimbo dzakasiyana siyana votumira mamonitors kuti vaite double check vaongorore zvinenge zvasvika muziso. Mushure mekunge taongorora ndobva tinozotora mashoko aya tobva taendesa kuziso, inova web application inoburitsa zvinenge zvauya. Kana munhu aine foni yaakaisa application yeziso mufoni make akatumirei kuti ndarobwa ndiri pano pamasvingo ziso inokwanisa kutoziva kuti munhu uyu atumira meseji yake akamira padanga remombe rekwasagiya munzvimbo yake yekwanemamwa.
Saka makaa maona kuti munhu ashungurudzwa, zvii zvamunozoita kunze kwakungoburitsa kuti kandemira ashungurudzwa kusumba?
Tine hama dzedu dzatiri kushanda nadzo veZimbabwe Human Rights Forum. Saka zvatinoita ndezvekuti kana tichinge taona kuti kune vanhu vambunyikidzwa kana kwaita iye yatinoti political violence, meseji iyoyo painosvika kuziso kusecretariat kwedu, tinobata sangano rinoshanda nenzira iyoyo kuti rikwanise kutibatsira kusolva problem. Kana kuti vanhu vava vachifanira kubviswa kuti vaendeswe safe location, tinobva taita tinobva tavatsvagira safe house tichishandisa mamwe maorganizations atiri kushanda nawo iwawo. Kana pari kudiwa malawyers yekuti vanhu vavo vapihwe representation, tinobva tabatawo Zimbabwe Lawyers for Human Rights vobva vatipa magweta anokwanisa kubatsira vanhu ivavo. Saka hatisi kungoshanda tega.
Saka muri kushandawo here nemapurisa muchirongwa chenyika?
Mapurisa tinoshanda navo. Vanhu vose vatataura vaya 46 vari mumativi mana enyika vanoongorora zvinenge zvichiuya. Kana pakanzi pane kumbunyikidzwa kwavanhu kwaitika, tiri kuvakurudzira kuti vaende kunovhura aya anonzi madhoketi. Kana dhoketi richinge ravhurwa, tichazviisa paziso kuti incident yakadai yaitika iyi yaripotwa kumapurisa and uyezve tichipawo update kuti chii chiri kuitwa nemapurisa panyaya iyoyo. Tinoda kuti zvinhu zvese zvibude pachena, Jonga Kandemiri. Zvose zviri kuitika munyika, kumbunyikidzwa kwavanhu ngakubude pachena.